vatereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu chivabvu 25, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chiri ndechekuti kana kune mari mbiri pakarezi mari, mari yacho yakasimba kana iri musika mutema mublack market inodhonza iye isina kusimba yai.
Dhora remunyika riri kuramba richidzikira uremu kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica, sezvakaonekwa nezuro pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika weReserve Bank of Zimbabwe Foreign Exchange Auction.
Zvinoshamisa nekushungurudza pamwe chete nekuti uri kuona kuti vana havana hanzi vanga vari kuelementary school, saka vana vadiki vanenge vari between grade 1 up to I think 6.
Vana vadiki vechikoro vanourayiwa pachikoro chevana cheRob Elementary School mudunhu reTexas muno muAmerica. Rimwe sangano rinomirira vakoti reZimbabwe Professional Nurses Union rinonyora magwaro maviri enyunyuto kuHealth Services Board pamwe nekubazi rezveutano richikurudzira kuti mashandiro evakoti avandudzwe kukundikana kwazvo vanozokanda mapadza pasi. Zimbabwe nhasi iri kubatana nedzimwe nyika muAfrica pakucherechedza zuva reAfrica Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaviri nemumwe vakaurayiwa nezuro pane chimwe chikoro muUvalde mudunhu reTexas muno muAmerica mushure mekupfurwa nepfuti. Senator vedunhu reTexas vaRoland Gutierrez pamwe nemapurisa vakaudza vatori venhau kuti vana gumi nevasere pamwe nevakuru vatatu vakaurayiwa pachikoro chevana vadiki cheRob Elementary School. Vachitaurawo vari kumuzinda weWhite House mushure mechiitiko ichi, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vashora zvikuru vanorwira kuti pasave nemutemo unorambidza kutengeswa kwezvombo pese pese. Vakakurudzira kuti patorwe matano nekukasika ekumisa kuwanikwa kwezvombo nyore nyore uku. VaBiden vati vaneta nekungoona vanhu vachiurayiwa pasina zviri kuitwa kumisa kutengeswa kwezvombo. Vari kutarisirwawo kukurudzira dare reCongress kuti ritore matano anodzivirira kuti pfuti dzipinde mumigwagwa nyore nyore. Kuurayiwa kwevana vechikoro uku kuri kuuya panguva iyo vamwe vanhu gumi vakaurayiwa kuBuffalo kuNew York mushure mekupfurwa svondo rapera. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuTexas vaNigel Gombakomba vanoti chinhu chinorwadza zvikuru kuti vana vadiki vakadaro vanourayiwa nemutoo wakadaro, vachiti panofanirwa kutorwa matanho akasimba anorambidza kuwanikwa kwepfuti nyore.
Zvinoshamisa nekushungurudza pamwe chete nekuti uri kuona kuti vana havana hanzi vanga vari kuelementary school, saka vana vadiki vanenge vari between grade 1 up to I think up to 6. But ukaona zviri kuitika pamusaka pekutorwa kupfurwa vachiurayiwa, hazvizi hazvo zvekutanga zvichiitika munzvimbo ineTexas, but unotoona kuti zvikuramba zvichiwedzera and you tend to wonder kuti une vana uchakudza vana sei munzvimbo yakadaro yekuti unongomhanya achitora futi nekuparadza upenyu hwevana.
Chii chamunofunga kuti chingadai chiri kuita kuti zvinhu zvirambe zvichiitika mudunhu menyu?
Mukatondera kuti inenge gore rapfuura kana makore maviri apfuura, gavhina kunoko Greg Abbott akabunza mutero wekuti munhu anogona kufamba nepfuti asina kana license. Saka mungoona situation yadaro kuti munhu anogona kungofamba nepfuti easily access zvinongopromota zvo zvakai zviitike, nekuti chero munhu ane pfungwa dzisati dzanyatsobatana kana kuti ane pfungwa zviri kunetsekana nemamental issues anakwanisa kuona pfuti hapana zvaunogona kuita. Akapinda muzvikoro, akapinda mashopu, akapinda kuchechi, nekuti anenge ari munhu akakanganisa kudhara. The next thing zvichangoitika kuita upenyu unenge wakuparadzwa kudaro. Saka chandinonyanyoona hangu ndechekuti imo mudunhu muno meTexas vakanyanyoregerera kuti mitemo yepfuti isambove yakasungisisa, vanhu vanongotora pfuti chiri pavaiwana pasina kunyanya kupfunzwa kupfunzwa zvakawanda.
Tinoona kuti mukomana apfuura vana uyu munhu ane makore gumi nemasere 18 ekuberekwa.
Ndozvanda asimbotaura zvaya kuti pakaiswa mutemo kwakuti chero munhu anokwanisa kuwana pfuti ende kazhinji kuno mwana ane makore iwawo 18 anotoonekwa semunhu akura even achiri kuchikoro anenge akutoonekwa semurume mukuru but chinonetsa manje ndechekuti kazhinji kacho ukatarisa vanhu ivavo vanenge vaine zviri kuvanetsa wedha mupfungwa o mumhuri o mune vanhu vanovakidzana navo vanodzidza navo saka pavanenge vazotsamwa nekuti vanenge vane iyo mamental health issues hapana chinovamisa nekuti pfuti dzinokwanisa kuwanika easily saka anobva angoita sei unongoita zvemupengo ouraya vanhu saka I think nyaya yemutemo inofanira kumbokutariswa zvekare kuti at least tisapinde mumatambudziko akadai
tinoona kuti mutungamiri weamerica vajoe biden ndemumwe wevanhu vari kuti dai mitemo yaomeswa yekuwanikwa kwepfuti munotiwo nedanho ravo iroro
iya zvinhu zvinokurudzirwa chaizvo sekutaura vangandichita kuti ukaona kuti munhu anokwanisa kuona futi zvinyore nyore izvondo zvinotokurudzira kuti anything can happen nekuti hapana kamitemo inosungirira munhu kuti aiwa iwo kana une zera rakati kana kuti kana une rekodhi yakadai haukwanisi kupiwa futi so I think zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vajoe biden vari kufamba negwara rakanaka kuti at least vachitanga kuisa mitemo inokwanisa kumboti tidzore access yevanhu vari kuita futi I think he step in the right direction
chizvarwa chezimbabwe vanigel gombakomba vari parunhare kuround rock kuaustin mudunhu retexas muno muamerica nestudio 7 munyika riri kuramba richidzikira uremu kana richienzaniswa nedhora rekuamerica sezvakaonekwa nezuro pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika wereserve bank of zimbabwe foreign exchange auction nezuro dhora rekuamerica raitengwa nemadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe emunyika kana kuti 1 US dollar is equal to 290 Zimbabwe dollars svondo rapera dhora rekuamerica raitengwa nemazana maviri nemakumi mashanu nemasere emadhora emunyika kana kuti 1 US dollar is equal to 258 Zimbabwe dollars hatina kukwanisa kubata gavhuna veRBZ vajohn mangudya kuti tinzwe divi ravo asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuramba dhora remunyika roshaya simba uku kuchaita kuti mitengo yezvinhu zvose iwedzerwe zvakanyanya sezvo vezvitoro vachishandisa mutengo wemusika mutema wemari pakutara mitengo yavo asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti chave kuitika ndechekuti mitengo yemusika wemari yekunze wereserve bank of zimbabwe wave kutandanisana nemutengo wemusika mutema wemari izvo zvichaita kuti dhora remunyika risare risisina basa
chiripo ndechekuti kana kune mari mbiri makarenzi maviri mari yacho yakasimba kana iri musika umtema mublack market inodhonza iya isina kusimba iya ichikwidza kumusoro nokuti dhimandi yacho yemari yemusika nemaauthorities vanenge vari under pressure kuti vasvitse mari yacho paequilibrium asi vanenge vasingaviti svike ipapa vanenge vachingosadharara ipapa asi chakucharamba ichingopira chete
saka izvi zvinosiya papi musika mutema tichiona kuti vazhinji vanenge vachitarisa mari dzinotengeswa pamusika mutema
chinowanzoitika ndechekuti kana mareserve bank kana central bank ine mari yakawanda yekunze vanozadza mari yacho yekunze mumaketi yoita kuzara sematomatis mutengo wodzirira saka ivo chavari kuita problem neyavo ndeyekudambudzika varoide kuti vanoda kuti pange vachimaneja rete yekuauction yayo kuti zviite sekuti mari yakachipa ivo vasina mari yacho yekuzadza mumusika saka mari yacho yezimbabwe dhora inoramba ichingodonha chete kusvikira vangoregera nokuti simba nemusika market forces akasimba kudarika macontrol forces ereserve bank saka vari kungozvicherera makuva mari yacho ichaguma yatoisisina basa yemunomo
saka ringagadziriswa sei dambudziko iri vangwenya
emangudya ari munhu anoteerera achikwanisa kuti ange achitsvaga mari yekunze yakawanda asi ingari yezvemasanctions avo asi ane nzira mbiri chekutanga ndechekuti angoregera kuita zvekine bank nokuti hazvibatsiri that's a controlled market asi kana ane mari yakawanda mureserve bank ngaachizadza mari yekunze mari yesdora mumusika ndokuti yaire yemusika mutema yebank makedziri asi haana munhu ane nharo anenge achingoti yeauction rate ndo chaiyo chaiyo saka zvichaita kuti dhora redu ringe rigumera kurasika
ko pane vamwe vari kuti dai nyika yangodzokera mukushandiswa kwemari yekunze zvagadzirisa dambudziko munoti
ini ndofunga kuti kana yakutarisa us dollar mitengo yedu inonetsa nokuti vanhu vezimbabwe vagara masobhizinesi emuzimbabwe vanhu vagara vane ukaro saka tikaramba tingos isina kusimba tugadzira production mrumu necapital replacement kutoti parogadzira zvimunhu vange vakawanda hapana nyika jonga ingabudirira chance imi mari yekunze ngatigadzirisei mafundamentals acho pari kutingurira maushandisa mari yekuamerica
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare nestudio 7 Rinomirira vakoti reZimbabwe Professional Nurses Union ranyora magwaro maviri enyunyuto kumushandirwi anove Health Services Board pamwe nekubazi rezveutano richikurudzira kuti mashandiro evakoti avandudzwe zvikuru mihoro yavo uyewo kuti vakwidziridzwe kumabasa. Mutungamiri wesangano iri vaRobert Emmanuel Chiduku vanoti vatora danho iri nekuona kuti hurumende yakavhara mukana wekuita nhaurirano nevashandi pasi petripartite negotiating forum zvavanoti zvave kuita kuti hurumende ingoita zano ndoga. Sangano iri rinoti rine nhengo dzinodarika zviuru zviviri. Studio 7 aina kukwanisa kubata Health Services Board kana ubazi rezveutano kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Asi vachiduku vanoti vachapa vashandirwi masvondo maviri ekupindura kumagwaro avo enyunyuto avasvitsa vachiti kukundikana kwekugadziriswa kwenyunyuto dzavo vachazopa chiziviso chekuti vachazokanda mapadza pasi.
Isu tenyedza tiri kunyunyuta saka tanyora magwaro maviri. Gwaro redu rokutanga richinda iro kuHealth Services Board which is the employer. Yema Health Service Employees ose tinenyaya dzatari chitsutsumwa nhatu pagwaro iroro. Nyaya yekutanga inyaya yemuhoro wedu tikuda maUS dollars nenyaya yekuti mari haichatokwani zvachose yatiri kutambira ndochinhu chekutanga. Chinhu chechipiri yanga iri regrading yemaprimary care nurses akaiswa marong grades vari kuwana mari shoma shoma kutodarika vanhu vari pamusoro pavari atingati manurse aide. Saka tiri kuti basa rehealth board kuita regrading nemapromotion procedures vanofanira kuti vaise maprimary care nurses muright category vahore mari inokwana. Chinhu chechitatu chatachichinyunyuta inyaya yeclosure of the negotiation space. Health Services Board yanga ichisangana nevamiririri vevashandi vezveutano through the bipartite negotiating forum asi zvaitika ndezvokuti hurumende yakaclosa negotiation forum government representatives havana kunge vachisangana nevamiririri vevashandi zvatinoona siri face atikuda reopening of the negotiation space ndo gwaro rokutanga.
Ko gwaro repiri ramuri kuti manyorera kubazi rezveutano?
Gwaro rechipiri ranga richinda kwa permanent secretary Dr. J. Chimedza. Gwaro iri tari chitsutsumwa chiri chokutanga inyaya upgrading yemaprimary care nurses ana certificate holders akatrenwa nehurumende paita exodema nurses makore akapfuura kumasure sure ukoo hurumende ikati chava upgrade asi kusvikira nhasi unhu haisati yava upgrade. We see it as the return of the bottleneck system, which is characteristic of the Smith regime, and we don't expect that in a post-colonial state. Sakandochi mchatari chitutuma chechipiri, chirikuda kuti manesi zakapedza kuita bonding yavo, ngavapiwe madiploma avo, kana vachinda kunotsvaka mabasa kuzvevainde. Chechitatu chatari chitutuma inyaya yemapost-basic courses, kamuna kata diploma rokutanga, oramba achingopiwa madiploma. Isirikutaura kuti those post basic courses should be streamlined to post basic degrees kuitira kuti kana munhu anoda anastesia anoda oncology anoda palliative care anoda kuita anastesia ada kuita ICU ada kuita midwifery vaite zvese izvozvo at degree level manurses edu ave magraduates ese kuitira kuti vave nemukana wekuvacompetitive kunyika dzese.
Munotarisira kuwana mhinduro riini?
Tiri kutarisira kuona mhinduro yedu in the next 2 weeks inova nguva yakareba chaizvo chaizvo. Tofanira kunge tatoita mameetings neHealth Services Board, taita meeting napermanent secretary nenursing directorate vakuru vose kunursing chidiscusa maissues atoda tigadziriswe. Kana maissues wayo achinge asina kugadziriswa, isu tichaenderera mberi nokupa notice or intention of incapacitation tozoona zvinenge zvichitevera zvinosanganisira kurangwa mabasa.
Mutungamiri sangano revakoti reZimbabwe Professional Nurses Union vaRobert Emmanuel Chiduku vari parunhare neStudio 7 vari kuGweru. tombotarisa zviri munhau. Sangano renhau renew zimbabwe.com rine musoro wenhau unoti mutungamiri webato rinopikisa rezapu vasivangelizwe Nkomo vanhu vemwanakomana wegamba renyika uye vakamboimutevedzeri wemutungamiri wenyika vajoshua Nkomo vari kuda kuti baba wavo vafukunurwe kubva panoradzikwa magamba enyika paheroes acre. Bepanhau renews day rine musoro wenhau unoti dare repamusorosoro reconstitutional court rakapa mutongo nezuro wekuti zera rinobvumiswa kuita zvepabonde zviri pamutemo rave makore gumi nemasere kubva pamakore gumi nematanhatu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Koi koko koi pastudio 7 apo makadiko zvenyu mutaura naClemenzi. Vedu wee, ndiri pano zvangu pamupumaranga apa kumusha kwaita marengenya uko. Vana vongodzingwa setinonzwa kurudzire government inoti ndai mundotaura nematicha, maticha acho achatambiri kwagutuko. Zvikoro tinovaka tega asi gavhumendi inongoti tisakavaka. Vana vedu havasina rugaro nokudzidza apo. Zvakaoma munangarwa uraya nyika.
Parisei apo pastudio 7 mureshana Joga Blessingi. Mukomana ngaapinde, mukomana ngaapinde hake. Ngativhote anhu aMwari, ngasapetuke kumasure ba. Ngasarashire mbereko ngekufirwa. Ngativhote maningi zvine musindo. Gore rinouya 23 iro ngahambai teshe tovhota. Nhare Joni kweshe are nyika dzeshe, nyika mukanza vaitivhote. Ndini Boni vamuzapingurai. Ngatienda hako.
Mamuka seva namukoma Jonga kandimire nevamwe vose kustudio 7 inoda kungotaurira vanhu vezanupf avo vanotiwo nyika yakatorwa nehondo haina kutorwa nepeni. Zvinhu izvo zvinoda kuzvitanga 2023 kuvatadza kuti nyika inotorwa nepeni haitorwi nehondo. Hondo iya yakarwiwa nevanhu vaida rusununguko sezvatinodawo. Rusununguko rwatinoda gore rino rinotevera kuda kururwa nepeni. Munangagwa negavhumendi yapo ine corruption. Must go. Corruption nenyakanyanyisa uye president Munangagwa tinotodemba mugabe waiva nani. Imi ndimi Vutsi mubva kupedzisira 2023 Samisa Movies.
Makadiko pastudio 7 apa. Ini ndinonzi Kruger, ndiri muno muEastern Cape in South Africa. Muchiti angapinde mukomana kumusha toenda kumuvhota, toenda kunomuvhotera. But the problem manje tiworried ninyeye mirishonga towards my elections apa. Ma UTS ano ane misindo especially kunzvimbo dziya dzaunyatsa kuziva kuti TCC yakabata. Nyaya yemusindo ndeichafurengidza masupporters akawanda TCC. Asi hangu ndichikurudzira kuti hai kuvhota mukomana tiri kumuvhotera ende anopinda. Asi nyaya yemusindo manje ndonyaya tiworried nayo bosi sanotoiziva yagara ndeyemusindo. Asi kudliwa yagara iri kudodliwa.
Ndinoti maswera sei ndirikujoisi ndiri kuno kumarondera. Tinongoda kukurudzira vari kumaruzevha kuti vasatyiswe nevanhu vezanupf. Munhu une kodzero yako yekuvhotera paunoda ende muballot box unenge uri wega. Ngavasachichidzirwe, unongokwanisa kuvhotera munhu wavanoda. Ngavasavhundutsirwe, ngavaende vanoisa X papo pane mukomana ipapo. Ibiyeki neusonchamisa.
Makadihinyi vana mukoma Jonga kandimiri. Tinonzwa zvedu zvatinonzwawo zvedu nevakuru vedu vemunyika vanonzi ana baba vemisha. Avo vanenzi Dr. Mavhaza avo zvavanga vachitaura kwavari ikoko kwavakaenda nemutungamiri wenyika. Handifunge kunge vanotaura sababa vemusha. Kutaura vachituka handina shuwa kuti ndozvinoita baba vemusha. Baba vemusha vatonge musha vachidaro. Ukaona baba vemusha vakungopenga vachingoti panenge pachitaurwa nyaya inenge ichitaurwa mune zvakanaka, vanenge vachingopopota kuratidza kuti baba vanenge vakundikana. Zvavari kutaura hazviiti. MaChina vakaunza munyika machemumu havabhadhari vashandi, havatobhadhari zvachose. prazi ivo pawakayambuka vachienda kwavari kuko vakaenda nemabhondi noti herai tiri kutambura isisi vano muzimbabwe mataurira ari kuita Dr. Mavhazauka vanoita kunge ivo nevana vavo chete ndivo vanogara muzimbabwe vakagarika baba ivo mataurira vanoita vachimwari
kwazuvai kwazuvai vashamarari vestudio 7 makadi apo ini ndinoti zvangu ndiri kuno kumasvingo zita rangu ndirasingadi kureva nekuti zvokwadi vakura avo nevambodzika pachigaro vaiti kwiridza bhuruga zvino zvinhu zvakwira zvinhu zvaakudhura nevambosunduvo tadzova kuzorodzwavo tadzva kutsvamusana nedumbu mwana vatsvamusana dumbu ratsvavo saka zvatiremerera
makadiko pastudio 7 makadiko aindoda kutenda zvangu kuna vadzokora avo vadzokora vadzokora rambai makasinga rambai makadzvanya mudhara rambai makadzvanya ipapo haimwe ndimwe vatida kuda kuita mutauriri wepati chaivo havadzokora minobata kwete zvadhaimani wanga kudosekwa nana simavhi vava toona kuti dhaimani kutopenga ungati kwai vavafuteresanipe zvinhu zvakanaka zvinhu zvakadai sezvi kana zvinhu zvakanaka ngadzokei kunyika tione kwete kungotaurari kuna naeurope ikoko achida chiguta chikanga kuti vanhu vomunonzipaka vanotamba ndidimomoendiri kungerenga
makadi yapo pastudio 7 munofara here mukoma tanonuka hwande pamwe chete nevamwe vamunoshanda navo vana Blessing Zulu joka kandimire vese ndinovakwazisai zita rababa ndichiti makasimba here nokutendai nebasa ramunotiitira izvi nekuti tepfenyurura nawo ndinokomana anobva pamuchipinge pamanderapo ndinonzoloiti data kana kuti manesa ndakumbirawo kuti hurumende itigadzirirowo zvebridji repabudzi apo bridji repabudzi ngotipfuurei pachipinge West Farm apo bridji rekwabudzi iro kumbira kuti vambotigadzirira bridji iroro chakanyanya kuita chibridji chidiki zveroad rebisstere matsaona haperi ipapo anoramba achiitika stere ndavambogadzirawo ipapo hurumende iri kutonga ndiye andiri kuisira ichi chichemo ichi ndapenda
idzo dzanga dziri pfungwa dzevateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Zimbabwe nhasi iri kubatana nedzimwe nyika dzemuAfrica pakucherechedza zuva reAfrica Day iro rakanangana nekucherechedza pamwe nekupemberera budiriro yaitika muAfrica kuburikidza nesangano reAfrican Union kubva zvaraumbwa musi wa25 Chivabvu 1963 richinzi Organization of African Union. Asi vamwe vanoti kunyanga hazvo Africa yasununguka kubva kuvapambepfumi ichiri pasi peutapwa munyaya dzezveupfumi. Zuva iri riri kuuyawo panguva iyo zvizvarwa zvemuAfrica zvisina kubatana sezviri kuonekwa nekurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika nezvizvarwa zvemusouth Africa uye kushungurudzwa kwevamwe kunyika dzakaita seLibya. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vanoti kunyanga hazvo pachine zvimwe zvinoda kugadziriswa pachine tariro yekuti zvakaumbirwa zuva iri zvichazadziswa.
Zuva rakadomwa iri navakuru vedu kuti tifunge nezvenharaunda yedu yeAfrica zvinotaura upenyu hwedu, magariro edu, zvinoitwa zvedu nezvishuviro zvedu nebudiriro norusununguko nokufara norugare muAfrica. Saka izuva rokuti yeutsvidza kuti tirangarire izvozvo zvavanhu vorudzi rutema rwomuAfrica.
Asi muri kuona here zvakaumbirwa zuva iri muna 1963 zvichiri kuzadziswa pari nhasi?
Zuva iri richidomwa rariri zuva rokutsvaga rusununguko kubva kuutongi hwounhapwa kana kuti hwoudzvanyiriri kuti Africa yose isununguke. Zvino pane basa rakaitiwa nezvimwe zvakaitiwa takanangana nekusununguka kweAfrica, asi basa iroro harisati rapera. Ndima yakarohwa kubva kwayakarohwa, asi iko zvino takatarisa mberi uko tinongoona futi kuti pane basa guru rakatodarika ikaro vakaenda rinofanira kuita kuti Africa izosununguka ive norugare.
Asi zvizvi zvamungati zvinofanira kuitwa kuti rugare rwamuri kutaura iroro rwuitike.
Chokutanga ndechekuti rudzi rweAfrica runofanira kuva rwakasununguka kufunga. Muchaona kuti kana nyika dzose dzo dzakasununguka utongi kana kuti hurumende dzirimo dziri kurambidza vanhu veAfrica kufunga. Zvisinei kuti vanhu vari muhofisi ndorudzi rweAfrica. Asi mufungwa hatisati tasununguka kuti vanhu vafunge njere yavo vasina kunonera vasingati. Ndosaka tichiti Africa Day inofanira kuti itiyeuchidze tinanganidze kuti tisununguke mufungwa. Mufunga tichakasungwa hambira dzakondo nebarbed wire.
Asi tiri kuona Dr. Zembe pana Africa vega vari kutadza kubatana tichitarisa zviri kuitwa muSouth Africa kune zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvimwe chete nekunana Libya nekunana Mauritania uko. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Tinototarisa nokuda kwokuti izvo matongerwo akaitwa Africa ichipambwa nevabvakure vachiita zvikamu 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 zvokuunza nyika iyi kubva kunana Berlin Conference kuya kunana Germany. Nazvino muitiro iwoyo ndiwo wakapinda kunjere dzavanhu nokufunga kwavanhu kweAfrica kwokuti nharaunda inei Zimbabwe iyo itokujoni iyo iMalawi iyo yaimba Zambia zvichidero zvichidero. Saka pfungwa dzichipo iko zvino dzodzokuti nyika imwe neimwe yakamira yoga. Saka vanhu vazhinji vachifunga kuti tinofanirwa kudzokerana kuti Africa ndeimwe. Saka zvipenga zvipenga izvi nemaitiro aiitwa noutungamiri hwacho nepfuma dzenyika nekugara kwokunzi inyika yamira yega nyika yamira yega ita ndokwachakatipatsanura. Asi ndinoona njere yeAfrica ichiinda zvido zveAfrica zvinova nezvo zvakaisirwa Africa Day zvokusunungura pfungwa dzezvizvarwa zveAfrica ndokwatiri kuenda.
Havanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party vauraya iZembe vari parunare muHarare neStudio 7.
Woji bro party. Tamuko. Dagamona yega jefamira. Yega ninguva newe ndanino kumira. Ameno kana paine bando kuzivira. Yega ni musika na dai wani daira. Jiganzi muko waja demandi kwanira. Munenge muneru chiva ndoro kufure. Mani pane nomotambira ndigati uyu mukana ndotoshandisa ndigati mama vangu ndotovazivisa asi vakandozviramba kana ndichinge ndamuda mama musandirambidze.
Tarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vana vechikoro pamwe nevakuru vatatu vanourayiwa pachikoro chevana cheRobb Elementary School chiri muUvalde mudunhu reTexas muno muAmerica. Rimwe sangano rinomirira vakoti reZimbabwe Professional Nurses Union rinonyora gwaro renyunyuto kuHealth Services Board pamwe nekubazi rezveutano richikurudzira kuti mashandiro evakoti avandudzwe. Dhora remunyika riri kuramba richidzikira uremu kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica sezvakaonekwa nezuro pamusika wemari yekunze webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe weForeign Exchange Auction. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika dzemuAfrica pakucherechedza zuva reAfrica Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.